Meya weGutare Mutareva Blessing Tandi vati motikari dzavo itsva idzi dzichabatsira kuti vakwanise kuita mabasa sezvinotarisirwa nevagari avo vanogara vachinyunyuta nekusatakurwa kwemarara. Vatandi vati kuvapo kwemotokari idzi kuchapa kuti apo marara atakurwe kaviri kana katatu munzvimbo dzinogara veruzhinji svondo regarega. Vatandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yange yorasikirwa nemari yakawanda kwazvo mukuhaya motokari kuvanhu dzekutakurisa marara, uye dzimwe dzacho dzainge dzisina kukodzera kuita mabasa aya.
Apa tirikutarisira isusu kuti since tichatenga matrucks aya avepo, takutarisira kuti kudhambwa kwavo kuchiitwa marara kuya kuya kune mhaka yekuti vanhu vanga vasikukolekta nenguva. Takutarisira izviri kukolekta nenguva nekuti hatitotarisira kuti isusu patatikukolekta almost at 60% nemahired trucks. But pari zvino nenhau yekuti taanewo another fleet iripo iyi nefleet yanga iripo yekare zvinowedzera efficiency yedu. Saka tiri kuchikurudzira vanhu kuti varegere kuramba vachinorasa-rasa pese pese but vachitarisane zvino nenhau yekuti vachengete marara avo vachiisa mutraki parinenge richiuya panguva yega yega.
Gurukota runa nezvedunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba vatiwo vanotarisira kushanda pamwe chete nemakanzurwa naivo pasina zvemapato ezvematongerwo enyika kuitira budiriro yedhorobha reMutare.
Pano pacity council taimbonzwa kunomaranwa maranwa madisagreements and so on, noisy but it's quiet and peaceful. Focus is on development and nothing but the development and service delivery to the people of Mutare. Thank you, Comrade Maligwa. Thank you, I used to worship the mayor. Thank you, councillors. Thank you, management, for a job well done.
Mumwe vagari vemamutare vagabriyo Chizive vanoti kuvapo kwemota dzemarara kuchaderedzawo mikana yekuvapo kwezvirwere.
Yekuti vanhu vangu vasingambozvitore sechisamiso kare vatatanga kugara muno but iye zvinoona kuda kuti zvinhu zvai zadzikira zvaakuita kunge ya news item asi news item for now nekuti macities mazhinji haana. Saka toda kutozvitenda izvi nekuti zvichaimprova collection refuse collection yedu, zvichaimprova kana utano hwevanhu, ende tiri kuona confidence yevagari vemuno it is increasing. Saka tichiona neungano yekupemberera chinhu chakadai, this is what we want in Zimbabwe. Dai macities vese akakopera, tinova ine future yakanaka iwana vedu. Thank you so much.
Imwe nhengo yerimwe remasangano evagari reMutare Residents and Ratepayers Association vaSolomon Chisoni vakurudzira vashandi kuti vabate zvakanaka midziyo mitsva iyi.
Mazvita zvaitwa nekanzo chinhu chakanaka semugari wemamutare. Tinotarisira kuti service delivery yedu kuitwa kwemabasa kuchaenderera mberi. Zvakare tinotarisirawo kuti midziyo iyi kanzo inofanira kuisa mirau yakasimba yekuti zvinhu zvigoshandiswa zvakanaka kuitira kuti guta redu tigoramba tichizvishandisa kwenguva yakareba. But in a nutshell, zvinhu zvakanaka zviri zvaratidza kuti tiri kuenda somewhere, we are heading somewhere with this new administration inotungamirirwa na New Town Clerk.
Guta reMutare rinoda mota dzemarara dzinosvika 10 kuitira kuti rinyatsoshanda nemazvo, asi pari zvino pane motokari shanu dzinonyatsoshanda zvakanaka kusanganisira nhatu itsva idzi. Vagari vemuguta vane chikwereti kukanzuru chinosvika mamiriyoni 53 emadhora yemari yemitero. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.